Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchiitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa
mangwana tine musangano mukuru chaizvo musangano wokupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita musangano wayo mangwana kwaMutare FC Platinum inotora mukombe we 2019 Castle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchiitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa pamwe nekukurudzira kuvandudzwa kwehupfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko ekubvara musangano uyu wanga uchipindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu vaMunangagwa vati ndivo vari panyanga seZANU-PF saka nokudaro vekunze havafaniri kuve nechekuita nemapato anopikisa.
Vaenzi vanobuya muno vachiti hakune hurumende yeZANU-PF. Hakuna angabva kuJapan kana kuAmerica kana kuRussia kana kuBrazil kana kuLesotho. Kodi muno munotongwa neZANU-PF ine kukuzanani? Ah, makazviona kuti you are the rulers of this country. You are the power of this country. You are the government. You are the government of this country. You are the torch of this country. You are the way of this country. You are the future of this country. Ndimi munovaka Jerusalem yakanga yawa yatugwa nevarungu hakuna umwe ndiwane Nehemia ndimagara muno.
Mashoko avaMunangagwa aya anoyo apo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzinenge dzichitungamirirwa nemuyananisi anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navaChamisa pamwe nemutauriri webato ravo vaDaniel Molokele, MDC yakaburitsa mashoko ekuti nhaurirano dziri kuitwa navaMunangagwa pamwe nevatungamiriri vemamwe mapato madiki akakwikwidza musarudzo dzegore rapera hadzina chadzino batsira nacho nyika sezvo bato iri richiti gakava riripo munyika riri kukonzerwa nekubirirwa kwarinoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Zvichakadai vaMunangagwa vadzokorora mashoko avo ane zuro ekuti havasi kufara nekuratidzira kwakaitwa munandira wegore rino uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara. vaMunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzione kuti kuratidzira kwakadai hakuzofi kwakaitwa zvakare. Vatiwo nhengo dzebato ravo pamwe neva vashandi vese vehurumende vasiri kuita basa ravo zvakanaka vanofanira kubviswa pazvigaro vachiti izvo zviri kudzosera nyika kumashure vatiwo upfumi hwenyika huchasimudzirwa nenyaya dzekurima vachiti havachadi zvavarimi vanogara vasiri paminda Panya emamiriro akaita zvinhu mubato ravo, vamunangagwa vati bato ravo, rakabatana zvikuru, vachiti havachadi kunzwa nhengo dzebato ravo dzinoita gumbo mba gumbo panze.
The party is alive. ZANU-PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo. Kuti ZANU-PF imhenyu. Two. ZANU-PF is united. Pamakangamwa. Imenyu yakabatana. Asi tanzi kana maenda kumusha. Munobudza variko kuti Mwari akati ticharja zvezviya. Production.
Mashoko aya, anoyo abo pachinzi pane kusawirirana pakati pavo nemutevedzeri wavo, vaKonstantino Chiwenga, panyaya dzehukuru mubato. VaChiwenga, vati musangano uyu wafamba zvakanaka, uye vati chasara kwave kuzadzisa zvabvumiranwa pamusangano wepagore uyu. Zvabvumiranwawo zvakare kuti zvisungo zvabuda pamusangano uyu zvizadzikiswe zvikuru sei kumaruwa uko bato rezanu-PF richitiwo ndiko kwarine rutsigiro rwakanyanya kuitira kuti rigokunda musarudzo ndakamirira studio 7 kugoromonzi mudunhu remashonaland east ndini thomas chiri pasi
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa irikuita musangano wayo wekupedzisira gore rino mangwana kwamutare tabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezvemusangano uyu
mangwana tine musangano mukuru chaizvo musangano wekupera kwegore mudunhu rekwamutare kuchisamba stadium
Chinangwa chemusangano uyu ndechei nhai vachibaya.
President vevanhu vanenge vachisangana nyika yeZimbabwe kwamutare kuchisamba stadium vachita vanhu gwara rekuti takananga kupi tiri tapi takananga kupi sezvamunongoziva kuti munyika muno matiri zvinhu zvakatamana mamire nerongo chihurumende chiripo chakazvigadza ichi tatadza kutungamira nyika vanhu vari kunenge svono muromo vanhu vari kutambudzika muzvitoro hamupindiki muzvipatara hamina mishonga mafuta edzimotikari haawanikwi akawanikwa ari kudzamuramba mhuru saka purezidendi vevanhu baba vachamisa vachange vachipa gwara kuvana vezimbabwe kuti tiri papi tiri kuenda kupi
ivo vachamisa vari kutarisirwa kutanga kutaura nguvai
vanotarirwa kutanga nenguva dza 12 o'clock ari masikati vatange vaakureketa vari pachisamba stadium munzvimbo mamutare
musangano uyu wakanangana nedunhu remanikaland chete here kana kuti izvo nyika yose ichange iri kwamutare
uyu musangano mukuru wekuti munhu wese nyika yose inokokwa mangwana kuchisamba stadium kwamutare vazonzwa mashoko anobva kuna president wavakavhotera achireketa vachitaura vachiparura mashoko wekuti tiri kuenda kupi semusangano saka ndingati muchidimbu musangano uyu hausiri wemanikaland chete musangano watiri kuti nyika yose ngayo yezonza mashoko makukutu atabva kumutungamiriri akasarudzwa nevanhu vezimbabwe
munogara makarambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa ko rwendo runo mapurisa ari kuti kudii
mapurisa rwendo runo vakatibvumira tiite musangano wedu kuchisamba stadium kwamutare saka ndingati apa panyaya yekuti tinge tichienderera mberi nemusangano wedu hatina dambudziko ratiinaro mapurisa havana kutaridza dambudziko ipapo zvinhu zvese zvifamba zvakanaka tine takaita musangano nemapurisa vakatenderera mberi nemusangano wenyu saka hai ipapo pakajeka tine inonzi police clearance yatiri nayo kuti musangano uri kufamba zvakanaka muzvara mangwana.
Vachibaya muri kuita musangano zvari mwe chete ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore uko tanzwa mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachichizo mapato asiri kuda kupinda munhaurirano dzirikuitwa nemapato ezvematongero wenyika ari muZimbabwe. Nga gare akadaro imi munoti kudii nazvo?
Aiwa, iri rana riri gungano rematofo. Igungano revanhu vasina gara, igungano revanhu vataridza kukundikana nekugadzira matambudziko eZimbabwe. Vamunangagwa ndiye president weZANU. Havana kuvhotera nevanhu zvamunoziva. Mashoko angu ini ndokungoti aiwa semusangano isu seMDC inotungamirirwa naPresident weZANU Advocate Nelson Chamisa, hatina kuramba nhaurirano. Tiri pachena kuti nhaurirano dzadzivepo, ngadziite tikabirise nyika, asi ngadzive nhaurirano dzinoitwa namutongi gava maenzanise. Ngadzive nhaurirano dzemazviro kwazvo, ngadzive nhaurirano dzepachokwadi dzakanangana nokuyambutsa vanhu veZimbabwe mudambudziko ravasangana naro rokutadza kurongwa nyika kuri kuitwa navadambudzo sedzararo.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kwaMutare. Hurumende dzeZimbabwe neBotswana dzinonzi dziri kuita nhaurirano dzekuti Botswana itange hurongwa hwekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro mvumo yekushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvadzivisa nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro pamusangano wavaita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudhorobha reFrancistown. Vachitaura pamusangano uyu vamukono weshuro vati vane shuro yekuona hurumende yeBotswana ichigamuchira chishemo cheZimbabwe sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisiri pamutemo.
Takasangana musi wa4 November nePermanent Secretary weImmigration kaKurukura nyaya dzokuti kuti vaite maspecial dispensation permits kuvanhu vese vemuZimbabwe vari muno muBotswana kuitira kuti vakwanise kufamba nekushanda zviri pamutemo. Saka tinotarisira kuti nhaurwa idzodzi dzichatanga dzichiita build up kusvika pachaita musangano weZimbabwe neBotswana muna February 2020.
Nyori mubazi rinoona nezvokupinda nekubuda kwevanhu muBotswana Muzvari Kimbonyi Mwepi vabvuma kuti nhaurirano dziripo asi varamba kuudza Studio 7 zvizere pamusoro penyaya iyi. Vakuda kwashe Chamuka avanorarama nechamuka inyama muBotswana varatidza kufarira urongwa uhu.
So pane paida kunge iyo vakataurirana potsvagwa kuti mumwe nemumwe munhu azivikanwe ava nedocument kuitira in case kana pakaita macrimes because ndo mostly zvinonyanya zvavari concerned nazvo kuti kana munhu akapara mhosva vange vachiziva kuti apara ndiani. Saka kazhinji panozongobatwa vanhu pane pachingobatwa munhu wese because havasi kuziva suspect yavo ndo pane issue.
Chimwe chizvangwa cheZimbabwe vaabisha Magaisa vanoti urongwa uhu hukabudirira uchabatsira zvikuru vanhu vakawanda vari kugara vachiita vachitsi negonzo nemapurisa enyika iyi.
Kana tiri pakati pekutambudzika, saka na government yeZimbabwe neBotswana zvichinge zvabatana kuti come up with something chokuti tiwane mapermits ekugara nekushanda nekuita basa rida thing tinogona kurarama zvakanaka.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisa igwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanozotenda maruva vajachakata.
Mukuru wedu auya kuwana, which is very important. Vamwe vatungamiri wedu vaingogara vari uko tisingavazivi. Saka zvaati tifome group ndofunga tikaramba tichitaura tichitaridzana pamwe anogona pane zvinogona kuchinja.
Chirongwa chakadai chakaitwa kuSouth Africa muna 2010 apo hurumende yenyika iyi yakaparura chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe mfume kugara munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munachipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Naomi Midzi vekereke yeLiving Faith International Fellowship Ministry iri muKobe kuNorthamptonshire kuUnited Kingdom. Takaita rombo rakanaka rekukwanisa kusangana na pasta Midzi pachiitiko chekuraira madzimai echidiki pamusoro pekukosha kwakaita kukudza mwana ari munashe. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Naomi Midzi. Mungatitsananguro kuti zvakakosha sei kuti pange paine zvirongwa zvakadai zvekuraira vanasikana vechidiki vanokura nyanya mudiaspora musina vana tete pamusoro pekukosha kwakaita kukudza vana vari mupasi peruoko rwaShe.
Makura tichikurarama zvakatanisa kukosha kuti isu anamai mufundisi nevamwe vese vechikuru tidzidzise vana vedu vari kukura. Nekuti zvino ukatarira ana tete havasisiko. Isu patakarerwa nepatakakura tikazororwawo tikazochakatakaita vana vedu ana tete vainge varipo vachikwanisa kutidzidzisa. But this generation it looks like ana tete havasisiko nekuda kwekuti vedzimunguvawo tamigrata kwese kwese akuzara nenyika isese. Saka unogona kuenda kunzvimbo yekuti hakuna kana hama yako iriko. Nechikonzero ichocho manje ndopanoda kunzi isusu manje ana mufundisi nevamwe vechikuru maelders makereke mese tisimuke tikwanise kudzidzisa vanasikana vedu
zvii zvamanga muchiti imi zvinofanira kuitwa nevasikana ivavo vechidiki mukuwanikwa vachiunza vana vavo kana vachinge vabatsirwa pasi peruoko rwaMwari.
Tabvunyanisa kutaura nyaya yekuti kana wabatsirwa nemwana it's your responsibility as a woman to pass your faith to your children. Nekuti zvoni tataura zvokura Mwari pamusoro paLois and Eunice, how Lois passed on the baton of faith to Eunice, ye Eunice and passed on the baton of faith to Timothy. Isisuwo semadzimai vabereki vedu vakatikudza zvakanaka. Nedzimwe nguva taimanikidzwa kuenda kukereke, nedzimwe nguva zvaitoti inobhowa kuti nhasi tiri kuenda kuchechi, asi taisinge tisingazive kuti zvaitotibatsira. Takatokura nekudaro tiratoziva kuti zvoni zviri kutopinda matiri. But nekuda kudaro manje nyika yatakurarama nenzvimbo yatakurarama mazuva ano nenguva yatakurarama zvinhu zvacho zvaakutonyanyisa kunetsa zvekuti kwakutoda isu madzimai kuti tichisimukawo tichiitawo pass on the baton to the next generation. Mukatarira moona kuti pataurwa nyaya yaLois naEunice hakuna kana zita rababa rambotaurwa ipapo. Hatina kumbonzwa nezvemurume waLois womurume waEunice. It was all about women. So women, we have got a great responsibility to raise our children and to pass the baton of faith to the next generation. Now it needs us to rise up so that, you know, faith will not die with us. Chitendero chisafire patiri. Ana mai vedu vakatidzidzisa vakatipa kuti zvoni tikure muchinamato. Saka isisiwo takufanira kuchitorawo the same faith and pass it on to our children so that the next generation will be able to stand their challenges. Zvinoshungurudza especially ukafunga kuti ko 10 years from now, 20 years from now zvichazenge zvakamira zvakaita sei. But zvakutoda isisi manje kuti chitendero chisase patiri but tiche pass on the baton to the next generation.
Totarisa panyaya iyoyi yevana vakakura kana kuZimbabwe kana imo muno mudiaspora vatakuona vaakuitawo madzimai vachiunzawo vana vavo vachiwanikwa vachibatsirwa vari mudiaspora. Zvii zvamungape esedzidziso zvingavabatsire nekuti vana tete tinoona vavashoma uyezve vazhinji havana kuti vangabvunze kunani.
Chandinyanyisa kuda kuudza madzimai echidiki nemadzimai ari kuroorwa mudiaspora ndechekuti hongu tinodzidzisa kuti idai vana vedu but ndiri kuona sekunge dzimwe nguva tiri kunyanyisa kuda vana tisingazokwanisa kuva disciplina kuva rebuka kuvadzidzisa in the name of love. But without knowing kuti zvoni mukuvada ikokoko hongu vana tofanira kuvada. Asi mwana ukamuisisisa pekuti unotadza kumurebuka, unotadza kumuudza kana akanganisa, harusisiri rudo.
Vanenge vachida kunzwa nezvimwe zvirongwa zvamune muchiita nyanya vachida dzidziso idzodzi vane vanawo vari kukura nyanya vechisikana vanokona ikupi?
Isisu we are based in Kobe in Northamptonshire in the United Kingdom. We have got a Facebook page, Living Faith International Ministries. I've got also my personal Facebook page, Naomi Midzi. That's my Facebook page.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Naomi Midzi, kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. kugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenguva yekufamba pazororo reKisimusi negoredza kuti zvii zvingaitwawo nevafambi munguva ino yezororo reKisimusi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGoliath.
Okay.
VaGoliath, nhasi tiri kutarisa nguva yezororo ratasvika rino iri zororo reKisimusi rinobva rangopinda mugoredzva. Tinoona kuti ndonguva inoyanyaitika matsaona mumigwagwa nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo imi sesangano revafambi?
Chekutanga, tinoda kutenda mapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoda kutenda Commissioner General vamatanga vakatimbisa patakavanyorera tsamba kuti vachazoisa mapurisa akawanda munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi ndingati muzvitengi zvakati wandei wandei. Izvi zvakamboitwa ndingati holiday yapfuura vanhu vakachiritidzika kwakangoributwa nhamba yevanhu vashoma vakavhurisiwa nematauni. But tingokurudzira vafambi kuti vafambi kwakachenya vasafambe kwakasviba nekuti dzimwe nguva vachiburika mabhazi vanogona kuvhiringidzwa nematsotsi. Uye zvakare tingotaurira vafambi kuti vaisewo mucherechedzo panhumbi dzavo.
Tinoona kuti imi muri kunyanyotarisa vanofamba nemabhazi nezvimwe zvakadaro. Ko mukufamba mugwagwa umu nekuti tinonzwawo vanofamba nemabhazi iyo vachinzi vamwe wacho ndo vanotokurudzira vatyairi kuti mhanya mhanya overtaker bhazi iro kana motokari iyo.
Ya, ichokwadi chamuri kutaura izvozvo. Tiri kukurudzirawo vanhu kuti vasakurudzire vatyairi kumhanya nekuti zvine njodzi zvikurisa. Anogona kungovhiringika mukufamba imomo vanhu vobva vatokuvara bhazi obva ratobheuka vorasikirwa neupenyu. Ivanhu vanenge vari mubhazi imomo vamwe vokuvara. Tinoziva kuti vazhinji mabreadwinners hatidi kuti vanhu vashaitire mutaoni imomo nekuti vamwe vanochengeta mhuri dzakawanda vanoriritsira mhuri dzakawanda. Mhuri dzakawanda dzinozosara dzichitambura zvakare. Uyezve munhu akakuvara patsaona zvinoomesera hurumende nekuti hurumende inobvisa mari yakawanda kuti munhu iye anga achirapa. Saka ndozvatiri kuti vanhu vanofanira kuzvikoshesa kukoshesa ndingati nyaya yesefiti kwavanenge vachienda nekuti kumhanya mukada kuzvicherechedza handi kusvika kana muri pamugwagwa. Tine moto yedu yatinoti porepore tinosvika chete. Saka munhu akamhanya tinogona kusvikirana onenge kuti mhanya pane patinozosvikiranawo nekuti unogona kuvhiringidzwa nezvimwe zvinhu kumberi ikoko. Mota inogona kuponja kana kuti unogona kuona mota dzakawanda dzekuti haukwanisi kunge uchidarika motikari idzodzo ndake zvatoti maconvoy. Saka ndozvimwe zvinhu zvatisungoti vanhu vasakurudzire vatyairi kuti vamhanye. Tiri nguva yekunaya mota zhinji dzinotsvedza patara zvakare uye zvakare motikari zhinji kana kuti mabhazi zvinotorwa futi nemvura vanhu vakayambuka nzizi dzakazvara. Saka hatidi kukurudzira vanhu kukurudzira vatyairi kuti vamhanye. Ndozvo zvatiri kufundisa vafambi patinopinda munzvimbo dzakasiyana siyana panounganwa mumachechi neumwe kwakadaro kwatiri kuendawo nekwatiri kushedzwa nemakambani. Ndo nyaya dzatiri kutaura.
Kwouyawo nyaya imwe yekuti mabhazi nemichovha nedzimotokari dzinoshandiswa mukutakura vanhu nguva dzino dzemazororo kazhinji kacho zvinenge zvichizoti paita tsaona zvozoonekwa unzi yanga isina kunge iri muutano hwakanaka kuti ifambe kana kuti unroadworthy. Pane zvamunoitawo here sesangano imi kutaurawo nemabhazi kuti vange vachigadzirisawo mabhazi avo nguva ino?
Ndinoda kutaura muenzaniso kambani yeZupco takaiudza tinoziva kuti nyangoti kambani yehurumende inyaya yatakachitani ruzha nezvayo zvakanyanyisisa. Tinonzwa kuti vabvisa mabhazi amwe ari unroadworthy munzira. Tafara zvikuru nedanho ravatora iro kuratidza kuti zvatotaurawo zvinenge zvaku gamushirwawo nehurumende nyaya dzemabhazi. Uye tiri kunetsana futi nayo nenyaya yePassenger Insurance Cover kuti mabhazi ava anofanira kuita insurance cover kuitira kuti vanhu vakakwara vanokwanisa kunge vachizokombanisetwa. Ndozvimwe zvatiri kuita. Hatina kutarisa Zupco chete, takatarisa nemaoperators ese ningati matransport operators ese matransport owners ese varidzi vemichovha nemabhazi kunge vaine Passenger Insurance Cover. Tovakurudzira kuti vaitore iyi Passenger Insurance Cover wazino batira muna kakwara mwenye nikwa kukusito obatu changa kukura hapa obatu changa kukura hapa maria yake wazo batira ni insurance council of Zimbabwe
aywa tinotenda zikuru wa gole ya tukua nanguwa ya kutawara nesu
tinotenda
mangama katerera kuhurukuru ya tanga tichita ni mtungamiri wesanga nore Passengers Association of Zimbabwe vatafazwa gole yati mchurongwa chedu upenyu wedu umotino tarisa batino sangana nazo muupenyu anukuwene kayane mufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndrimu Washington DC
makaterera ku Studio 7 animi mchurongwa ndini Ray Choto ndirimu Washington DC
Mutambo wanasi waunganidza vanhu vakati wandei kusanganisira vabva kuzvichavane avo vanga vauya kuzokudzirira chikwata chavo cheFC Platinum icho tisina kunyadzisa mushure mekurova Cape United nechibodzwa chimwe chete ndokutora mukombe wekasola ga Premier Soccer League kechitatu kakateverana pamakore matatu apfuura.
Iwo mutambo uyu wanga uchinakidza zvakadii tirikuona kuti izvo wapera uri FC Platinum 1 Cape United 0.
Tichitarisa matambiro aitwa mutambo uyu. Mutambo uyu wanga uchinakidza zvikuru kunyanya tichitarisa kudivi reve FC Platinum avo vanga vachifarira chikwata chavo changa chikanda mabhora kudivi re Cape United. Apo Cape United yacho haina kana kumbosvika kudivi re FC Platinum veruzhinji varikuti hakunyange veDimbare kunyange veHighlanders nevamwe zvimwe zvikwata varikubvuma kuti FC Platinum parizvino ndicho chikwata chinokodzera kutora mukombe we kunyange hazvo muAfrica vasiri kutamba zvakanaka asi veruzhinji varitarisira zvavo kuti FC Platinum ichagadzirisa kusave zvakasimba kwavo pavanenge vatamba mumakwikwi emuAfrica vatarisirawo zvavo kuti vachatengawo vamwe vatambi veCape United vakaita saJoe Ngojo nevamwewo kuHighlanders ikoko vakaita saPrince Dube kuti vasimbise chikwata chavo kuti vatambe zvakanaka mumakwikwi emuAfrica nekuti tarisa mamiriro aita nyika mumakwikwi emuAfrica zvaakuratidza kuti nhabvu yekuno yawira pasi pasi nekuti nemaroverwo ari kuitwa FC Platinum asi veruzhinji vari kutiwo vakagadzirisa matambiro avanga vachiita nekutenga vatambi vatsva izvi zvinofamba zvakanaka
chii changa chichinyanyonetsa mukembi yeCape United
tichitarisa mukamba yeCape United tivamwe vari kutiwo murairidzi wavo haasi kukodzera kuve achirairidza chikwata chepamusoro ichi vachitarisa ivo kuti iye paakatora chikwata ichi chaive chiri pari nani nepachanga chave pari zvino vari kutarisira ivo kuti chikwata ichi chaive chakarova kungezi chaifarira kuve chakarova yadha chaifarira kuve chakarova herentals mitambo yavari kuona kunge ivo yanga isina kunyanyo kuuma pane mutambo wavazotamba nhasi
waungati mutambi atamba zvinonwisa mvura ndiani kuFC Platinum
tichitarisa isusu Rodwo Chinyengetere atamba zvinodakadza tichitarisa mukomana uyu akamboita soccer star makore maviri akateverana ndobva abotiza kuSouth Africa akanokoniwa kubva adzoka bhati kunoku achiri kugona kudarika vanga varipo chiratidza kuti nhabvu muno munyika inenge iri kuti dzokerei pasi
mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitaura ari kuNational Sports Stadium muHarare uko FC Platinum yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League of the Year 2019 sezvongo yedu yapera regachimbotarisa misoro yenhau zvakare musangano wepagore weZANPF wanga uchiitirwa kugoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita musangano wayo wekupedzisira wepagore rino mangwana kwamutare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imali esetshenzisiweyo ukuze ngiza umPF yenze leyo Congress ne-conference lezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hhayi uxuku loko lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali singathi ukuspenda abakwekezi.
Umhlangano webandla leZANU-PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe namhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho. Umqondisi wemidlalo yokulingiswa uMnumzana Khonti Mhlanga wethula ugwalo olulonda imbali yesizwe sikaMthwakazi.
Umnyaka lo asingeke sithi amandla sephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabi itwisted.
Iziphathamandla zedolobho leVictoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma zeVictoria Falls asepelile. Kwezemidlalo, iqembu leFC Platinum liphakamisa inkezo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano webandla leZANU-PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe lamhlanje kulezi nqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Lumhlangano uqale ngolwesibili edolobheni leGoromonzi phandle kwedolobho leHarare. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMongameli Mnangagwa uncome ibandla lakhe leZANU-PF ngokunqoba kukhetho lwanyakenye esithi lokhu kupha ibandla leli intshukutshu lesibindi sokuthi njengebebandla elalwela uzibuse weZimbabwe lisathandwa nguZulu. Lamhla leli bandla liphume lezinqumo ezimbalwa. Sixoxe lelunga ledale le Central Committee yaleli bandla uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, uphethe kahle sibili. Njengoba nje bahlala sisho, ibandla lethu lokhu liphila njalo liyaphambili. Umongameli walo ufake amandla a-renewed namhlanje ebantwini. Ukuthi kumande batshele bana hayi iZANU-PF iyaphila, obona ngani ukuthi yafa yavuka phe kutshwala ngoba yona isaphila.
Ye, manje ungasitshela ukuthi izinqumo zona lezi libona ungani zingaphathisa njani ilizwe?
Into vele ebesikhuma ngayo kakhulu besikhale ngendaba yomnotho oqala, okwesibili besikhale ngendaba yemfundo, sikhale ngendaba education ukubana kubanjwe kanjani. Lalapho u-manager of finance ebecazulula ukubana nxa ukhangele i-vision esilayo enye dispensation yakhethi nokuthi bona sibone ukuthi education yethu ibuya lelo ama-practical skills, hathi ukufunda kuphela amabala kodwa ukuthi umuntu aphume esephekekile, sekwanisa ukubana ayenze into engayenza ukubana kube lobungcono kumkhono oweZimbabwe. So into elizonayo yizo eziqadile kakhulu ezizibambile ezintathu, eze-education, ezempilakahle, njalo futhi lezomnotho. Njalo nxa ukhangele uzabona ukuthi ona this year kukhulume amaminista abathathu kuphela abakhangelane lezomnotho kakhulu. Kukhulume uminister of finance, kwakhuluma uminister of mines, kwakhuluma lo minister ophethe ezokulima, ngoba phela sikhangele ukuthi ona vele umkhono weZimbabwe uvele ubanjwe iy'ndaba zokulima zona lezokwemba ezokumayina. So ungakhangela kuyakunika ke i-overall summary ukuthi kona nxa singathi akufake kube kufitshane ubana le i-conference ibiyi-conference yokukhuluma ngokuthi yona umnotho wethu owaleli eleZimbabwe singawubamba njani ubana siwuvuse njengebandla elivele libusa eZimbabwe kwamanje.
Indaba ezifana lokusilela kwamandla kagetsi ema imali emabhanga lokunye okunjalo khona likuphethe yini emhlanganweni?
Yebo, kuphethe kakhulu. Umongameli ekufaka egcekeni ubana kuyini okunye osokuthi imazile wasifikisa endaweni nale. Okunye kwankhona ngama natural causes lawo esingathi kona ama acts of God, okunye ngokuthi kona ukuhlelakala kwezulu njengoba sikwazi sokubana amanzi asehlile eCaribbean ngale into lokuthi kona sibe sikhipha ugetsi ongafika almost 1,000 megawatts, owangaphesi iCaribbean is near only 100 megawatts. Okunye kona kuyabe sekuthi umehluko omkhulu kakhulu njalo futhi ukukhangela kubana indaba naleyi climate isi-affecte yaze yangena la kumakhelamethu e-South Africa ngale siyakwazi ukuthi nakule nsuku sike hlezi ubana babalama-challenges athize endaweni zamagetsi labo sebethola khona kubana okuthiwa yi-load shedding ababengawucabangeli, but kungenxa yezinto nalezi ezemkhadi lanilani lokufa okwezinto nalezi ezilungisa amagetsi ankhona. So konke kona kubana sikukubambisa ukukhangela sabona yodena as a way forward. Kumele siqalise ukuplana ahead, sibona ukuthi yena next time asizosiwele into zalezi zinto. Our next generation akumelanga iwele izinto ezinjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, bexoxa ecingweni le studio 7 ese Harare.
Bamberinezanpief bamberinokubatana.
Lokho sikudaba lunye sixoxele ophatheke kwezombusazwe njalo owake waba lipolisa leZimbabwe Republic Police, umnumzana Diliza Mangoye. Sambuza ukuthi ubona ngani umhlangano webandla lezanu PF lo uzaphathisa na ilizwe.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi abantu abaningi bekhangelele ukuthi nga iZanu PF isintsha ukwenza or esingathi kumbe iguqula izenzo zayo ukuthi yenze angani abantu iyabazwisisa kumbe iyabazwela, kodwa hhayi khanya ngani vele akukho kiko lokho. Imali esetshenzisiweyo ukuze nje iZanu PF yenze leyo congress kumbe i-conference nezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hhayi uxuku lokho lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali esingathi ukuspenda abakwekezi abalani lokuthi amadokotela axotshiwe axotshele umsebenzi ukuthi yafuna ihoro liqanse ezibhedlela kula maphilisi, kodwa bona bakunayo konke lokhu. Izinqumo ezithethwe babagambe azithinti lutho ngoba kuvele sikujayele ukuthi iZanu PF nje nisa lamalanga ibuya le nto entsha itintshe igqokisele imibhatshi kusasikele nelinye igqokisele imibhatshi, kodwa kula nto ezintshayo kunjengenje sikhangela nalo 2020 sisakhula amsho usacabanga bekule vision 2020 akakwazi ukuthi ikuliphi lelo file kumbe yaphelela ngani nokuthi ayikhuluma ngani, but into nje ziphindwa zitshintshwa nje, kodwa akula nto ezaphuma ngoba kusetshenziswa indlela efana nayo kutshintshwa nje nedi singathi amaphepha okubhalekiwo kumbe umuntu ongiyokhulumileyo nokuthi kukhulunywe kuphi umhlangano nje kuphela, kodwa-ke sikhangele phambili kumnyama wabadala.
Okokuthi manje nxa ukhangele wena kuyini kahle kahle okungaletha ububelo elizweni?
Okungaletha ububelo elizweni ukuthi sifike esitejini nje sene singathi abakhokheli baba lenhloni kumbe baba lokhane singathi isihlawu, ukuthi ubone ukuthi lapha yini engizinde indlela thile emele yenzeke. Nxa ngingagudlu kanje nimeceleni kungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu baphumelele, ngoba abantu laba bayazi mhlophe ukuthi nxa kona beyibo abakhethekile leli lizwe aliyindawo, kodwa bathi labo abatsho njalo abangafuni ukuzotshala imali zabo lapha, ama-investors abayenze lokho okufuna yibo kona beZanu PF, kodwa kusoze kwenzakale lokho. So yisile singathi stalemate, izano kayifuna ukuphuma lathi abantu angazi ukuthi kuyinokusehlulayo ukuthi siyikhiphe ngoba siyayivotela nje kumbe kumbe siyaqhishwa kumbe senziwane, kodwa siyayibuyisela laba abanezi mali abafuna ukufaka imali. So yinto ekuthiwa yi-stalemate ukuthi kujamile nje ukuthi nxa kuyinkazi zethu sokuhlawumbe sezithile izigeyi sokuthile, so kufuna ukuthukulula manje akulo ofuna ukugoba ukhona. So angazi ukuthi into ezaphela njani ngoba kathesi i-military esingathi ngabombutho bayayingenela kwezombusazwe, and nxa bengayekelanga ukungenela kwezombusazwe ayikho into ezayangakala lapha elizweni engasilethela ububelo thina nje abantu nje njengoZulu wonke.
Alo ke ngumnumzana Diliza Mangoye ophatheke kwezombusazwe njalo wake waba lipolisa leZimbabwe Republic Police ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusasa ibandla le MDC liza kuba le rally edolobheni leMutare. Irally le iyabe ingeyokugqiba umnyaka, iyiyo njalo eyokugcina lo umnyaka. Amapolisa abikwa ephe imvumo ilibandlalele ukuthi lenze lumhlangano. Umlobi wemidlalo yokulingisa lembali odumileyo umnumzana Konti Mhlanga lamhlanje wethule ugwalo alulobayo olulesihloko esithi Mthwakazi Wars, izimpi zikamthwakazi 1890-1983. Lolu gwalo lumumethe ingxoxo yembali kusukisela ilizwe lingakathunjwa ngabahuquluzi benotho selithunjiwe lalapho selithole uzibuse. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umhlanga odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini owenzelwe enkundleni yeCity Hall kobulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngapi.
Ngokuthi United Kingdom ukhuluma ngama-kingdom, ama-Scots azimele wodwa, ama-Welsh azimele wodwa, ama-Irish, yikho ke sizalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Ukuze ngibekwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibhed eyayisenziwa ngabantu abadala.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi ekade ingalotshwanga. Ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abaza ingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina losapho lwethu bekuthaphe kubanikazi bayo ngokwazi kwabo, ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikaMthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe lezinye, uthi abantwana balakho ukufunda okuningi kuthi labadala ababengelalwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali likaMthwakazi.
Ebhukwini lapha abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazafunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya, okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola ngoba akusikho konke ongabakwazi.
Omunye owake wasebenza lomhlanga umnumzana Memory Kumbota ubabaze kakhulu ukuzimisela kukamhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Director ubaba uMhlanga simfikile emakhosi. One thing ekubamba ngobaba uMhlanga uvuna uxoxa la nje khuluma la is the passion alayo ngento abeyithandile njenge arts njengithi nje wabona namhlanje is also uphakathi kwehistory.
Imbali yesizwe sikaMthwakazi yabulawa kusukela ekudeni, ibulawa ngabelungu abafana labo Cecil Rhodes o Alfred Bate labanye izigangi zabelungu ezabuya kuleli lizwe lethu elikaMthwakazi zizohlukumeza, zizoqamba amanga, zisenzela ukuthatha umnotho wethu lelizwe lethu.
Obe ngumhlonitshwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa obulawayo wonke etshengiswa imbali ezatshiywa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sakoHedden and Sly, iPioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes olusesithi wo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zedolobho le-Victoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma ze-Victoria Falls asephelile. Lokhu kulandela imbiko ephume kumaphephandaba lakomabonakude isithi amanzi asewomile ngoba ngenxa yokuguquka komkhathi i-climate change. Ukhansila njalo ephatheke umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume ulandule imbiko le kungxoxo esiyenzelayo.
Ye kuliqiniso ukuthi amanzi sehlile, but ukuthi amanzi asephelile ayisiko qiniso. Ye ayehlile and ajayele ukwehla vele ngesikhathi zonezi.
Okokuthi ngezinye indlela singathi akula mehluko leminye iminyaka.
Asingeke sithi umehluko khona umnyaka low is worse than iminyaka edluleyo, because ungakhangela ama statistics the worst water flows esivelazo was between 1994 to 1996. That was the worst, because ngama statistics esilawo the gauge that was reading the flows that passed lapana yayivala kubo 400 and something. And kathesi nxa sikhuluma 2018-2019 igauge ivala around 500. So umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabi itwisted and ayisilo qiniso.
Bona abantu belokhu besiza yini ukuzobukela kulandela imbiko yona le eyaphuma emaphephandabeni lemisakazweni ukuba namanzi asehlile?
Kande kukabili abantu loke bebuya, but sonke siyazi esikutourism ukuthi from October kusiyabamba uFebruwari isisikhathi esisibiza sithi i-green season, i-traffic in terms of ama-tourists iyehlile, but abantu loke bebuya ukuzobuka ama-falls. Abanye ngxenye ngabafuna ukuzobona ukuthi kuliqiniso na, abanye ngabafuna ukuzobona sibili ukuthi ama-falls ethu mahle and the locals sisiya phambili.
Lo-ke ngumnumzana Ephias Mambume, ukhansila wedolobho le-Victoria Falls, njalo ephatheke kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale e-Victoria Falls.
Kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemaNdebeleni kanye laseNkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungane lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhona elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi,
idamu esikusebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thabani Dube, ukhansila weDaluka Ward eLupane.
Yebo baba Thabani.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eDaluka?
EDaluka umumo mubi bugande nxa sikhangele baba ngendlala. Abantu abaningi kabasakwanisi ukuthi amahlandla amathathu esiwajayeleyo ngendlala ekhona uhulumende laba abaoncedisayo nge-social welfare uncedisa abantu abalutshwana abantu abaningi bayalamba babagande lezifuyo zifile sibili bekungalakudla ngitsho okwezifuyo kuwe kwaba lokuncedisa kwamadona owakade besincedisa nge-stock feed kodwa bekunzima njengobana nje umumo unje ukuthi abalimi bathenge ngenxa yezimali
kodwa izulu phela seliqalisile ukuna liyana yini khona ngapho edaluka
izulu linile baba gande ngesande lana kuzavuka kuyizolo kuthi kuzavuka kungolesine baba line emasinyela lisiya esigabeni idaluka village kusiyale ngapha kwezinye indawo leqile kalinanga kuyi womi kuyawoma nje
okokuthi
ngikhuluma nje ngikhuluma nje ngisemasimini khona lapha kuyatshengisa ukuthi umdaka wakhona umlutshwana babagande ukuthi bekungaba kuhle ngabe lithindile sibili indawana yonke
manje inhlanyelo ke liyayithola yini njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi intengo yakhona ingani phezulu kakhulu
intengo sibili iphezulu kodwa ke edaluka sitholile inhlanyelo babagande yebo kambe ingabe nje ishotile kodwa ke sitholile I think sithole 900 abantu abathole inhlanyelo yomumo kuthi eyamabele siyathola la ephose muzulu wonke ke leyo
manje izifuyo seziphephile yini njengoba izulu selisina
izigazi kathi phiba bagande bengisikhalela ukuthi ngabe liyaphinda nje kona lokho bese kuhluma nje uvele kusukume ngamandla mhlawumbe bezingaphepha
akukabi khona yini elikudobhadobha emasimini lapho okufana lolude ledelela
kungaba kuyathiyana lapho eliyabe licela liqale khona izulu mhlawumbe bakhona abanye abangabe sebedobhadobha olude laba
hayi kuyezwakala isikhathiso esesidliwe ngumangoye ungavalelisa abalaleli
siyabonga balaleli si thanda ukubonga ithuba lonele siliphiweyo baba baba Gandhi
hayi lathi sibonge lo ke bekungumnumzana Thabani Dube ukansila kawadi lo ke bekungumnumzana Thabani Dube ukansila kadaluka wadi elupane ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Jasmine Dofa. Olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC sihlaziya ukuthi kambe umkhankaso lo osanda ukugqitshwa we-16 days of activism against gender-based violence ungabe uqhutshwe ngemfanelo na njalo wafundisa okuningi abesifazana labesilisa
yebe besibhizi kakhulu njengephalamend njengama-MPs ngakhuluma kakhulu ngakobulawayo ngayokade ukhanyele ama-constituency amaningi bebebhizi besenza ilokuzeni ama-activities e-gender-based violence ngibone even ama-NGOs bebe njenge-recourse ibi se White City and then ngibone njalo iWild ibi ze ontanga bahamba besenza ama defense classes befundiswa njalo ukuthi bathathe inyathelo bani ngayebe hlangana lezinto ze violence ngibone ngani this year abantu bebebhizi kakhulu.
Bona ke abesifazana baphatheka yini kulezi nhlelo? Ubona ingani kukhona abakufundileyo labesilisa njengoba labo besithi labo bayahlukuluza?
Ye, ngibona ingani this time sekuhlangene omama sebebonile ukuthi ngeke sakuceda sodwa, asingeke saluceda sodwa udubo le-based violence. Siyananzelela ukuthi eminyakeni le edluleyo besikhangelela ukufundisa omama kuphela, but labo baba labontanga, amankazana labafana, labo sebefundiswa ukuthi bebone ukuthi kuqakathekile ukuthi singaphathana kuhle udubo lolu lungayehla.
Sona isimo sesinjani kathesi elizweni? Ungathi amalungelo abesifazana ikakhulu ayahlonitshwa?
Ah, sisakhatshana. Ngibona ngani sisalo msebenzi omkhulu kakhulu. Angikwazi njalo ngayise sikhangele sithe sixoxa labo mama abanye, sibona ngani even umumo okhona kathesi owe economy ukuthi imisebenzi kayikho, izimali kazikho, lakho kuyayengezelela ukuthi omama bengaphathwa kuhle, even obaba, but kakhulu omama labontanga. So ngibona ngani silo msebenzi omkhulu esimele siyenze.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Jasmine Tofa olwela amalungelo abesifazana labantwana, njalo elilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo ngamafitshane sitshayeleke ihlombe abafana beqembu le-FC Platinum abaphakamise inkezo yeKasilaga Soccer Premier League ngemva kokunqoba ele-Caps United nge-1-0 emdlaleni oyenzelwe enkundleni yeRufaro Stadium eHarare. Iqembu le-FC Platinum yilo njalo elaphakamisa linkezo nyakenye. Sesijayiva lo Skyva, imali yeqolo yilo ke igama lengoma esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqibe lamhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Iziphathamandla zedolobho le-Victoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophomazi e-Victoria Falls asephela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande.